Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kukadzi 18/2024 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vari kutsigira vaive mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havasi kutambira utungamiri hwakaziviswa nezuro nevari kuchikwata chiri kunzi chiri kudivi revakafanobata chigaro chemunyori wechimwe chikwata vasengezo chabango. Asi vasha bangu vanoti vanotsigira utungamiri wakasarudzwa nezuro hurumende yokurudzirwa kuvheneka vanhu vakawanda vane chirwere chekolera iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Vanozviti ndio vakafanobata chigaro chemunyori mukuru bato rinopikisa Resistance Coalition for Change vasengezo chabangu vanoti vari kushanda neutungamiri wakasarudzwa nezuro kutsiva vaive mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakabuda mubato iri vachiti rapindwa napongwe uye rapambwa zvine chisimba nevasori nezanu PF Asi veZANU PF vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi pamwe chete nevasori vakasarudzwa kuti vambotungamira chimwe chikwata ichi vanoti vawashman ncuve vatendai biti naamai kore vanenge vachichinjana chinjana kwemwedzi mitatu yoga yoga chikwata ichi chakasarudzawo amai kore kuti vave mutungamiri webato iri mudare reparamende Asi chimwe chikwata chiri kutungamirwa na nevaiva seneta ava Jameson Timber chakasarudza va Clifford Hlatchwayo kuti vave mutungamiri mudare reparamende zvakare Studio 7 yaedza kubata amai kore vancube navabiti kuti tinzwe divi ravo asi vanga vasiri kupindura mibvunzo yatavatumira utungamiri uhu wakaziviswa nezuro nevari kuzvitiwo ndivo vakafanobata chigaro chemutauriri webato vaJacob Mafume vanova meya weHarare mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vachabangu tikatanga nekuvabvunza kuti vanotambira here vatatu vakasarudzwa nezuro ava
ndizvezvozvo ndo mashoko akakosha mashoko akatomirirwa neruzhinji rweZimbabwe mashoko achaendisa pati kuti iende mberi
Tiri kunzwawo vamwe vamamuchishanda navo vakaita savamuhlanga vachiti hamuna kunyatsotaurawo navo pasati paziviswa ruzhinji zviri kufamba sei?
Vanamuhlanga vanotaura zvavo vane freedom of expression, freedom of association. Constitution yetu iri kuti president angava, vice presidents ari kutora tsimbo oenda mberi. Saka kuna consultation inofanira kuitwa ipapo.
Saka vatungamira ava pamanga muchiita marecords manga mushanda nawo here vatatu ava maikore vabiti naivo vancube kana kuti manga muchingoita yenyu zvenyumega
hakuna munhu anokwanisa kuita basa huru rakadaro yega hakuna munhu angasikakwanise kundi challenge saka dzichabuda pachena kuti zvinhu ndandizviita zvazibva nekupi
Saka imimi mani chigaro chipi hapa kana mruguti madzosera kubato kugweru Congress ya kai tukwai?
I remain as interim secretary general and I remain in the center of communication. Saka apana zuza kwa tinja. Si chichata ura chienda mberi. Uguti sino kwanisa here kuenda mberi chakadaro here. Tizoita ma changes.
Saka kana mchiti batori dzokere kutungamiri wa 2019 kwa imi makazoshika sepa kuti muite acting SG up.
Aywa, izo zuru madarega. And this leadership, you know, respect the process ye madare. Saka zuzo kwanisa next week unenya ilipa Supreme Court. I'm the underwriter yukoku. Saka let's respect my issues I has opera kumadare. Then cho kwanisa kutawura. Saka sunungura.
Sei bato renyi rukuramba rishandisa chiso chavachamisa mane varume vaviri nemumwe mudzimai.
Chinoramba chishandisa because that is a trademark. Chinoramba chishandisa because it's an intellectual property. Yakarejestwa hakuna munhu anokwanisa kuisenzisa until chaenda kuCongress. Congress ndiyo ine masimba yokuti ivise chinhu ichocho. Ukuti hai vakomana. Hachichakwanisa kusenza icho. Icho. Trademark iyo. Haichasenzi.
Asi kana muchiti manga musingawirirana navachamisa kuti vanga vachida kuita bato kunge ravo kwete revanhu. Kose muri kuramba muchishandisa chemunhu chiso chemunhu hamusiri kuwirirana naye. Hapana dambudziko here. Uye takaona kuti musarudzo dzakapfuura hazvina kunyatsoshanda zvekushandisa chiso chacho. Chavachamisa.
Aiwa, isu sasina kuforsa chamisa kuti asenzise zita rake. We didn't put a gun or chotoba taenda kuno KG6 chounganisa mabuto kuti tinoda kusenza face yako. We could have used anybody's face and we marketed that face. We publicized that face. It was not chamisa akaenda kwese kwese munyika epublicize face yake.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wechimwe chikwata cheCitizens Coalition for Change vasengezo chavangu vachitaura vari parunare muBulawayo. Nasiwo mutauriri wechimwe chikwata chiri kutungamirirwa naSenator Jameson Timber vapromise Mukwananzi avati havasi kutambira zvakaitwa nechikwata chavachavangu neZuro. Ngatinzwei hurukuro yataita navamukwananzi.
Chakamirira kuona kuti avo vakaiswa mazita avo mukati nenhau yavo mafume iyi vachaita sei, vachataura kuti chii, vana Maikore, vana Biti, nana Professor Walshman Ndule, kuti vanoda here kuzoassociata nestatement yava mafume kana kuti vachazvidistansa. Iye ichange akodzerwo yavo yaright to associate kuti disassociate. Tinenge takateererawo tichinzwa kuti vakamira pano.
Kuva muri mimi ndiani ari kutungamira bato pari zvino?
Pari zvino bato riri kutungamirwa naHonorable Senator Jameson Timber.
Tiri kunzwawo kuti Maikore ndo vakanzi vanenge votungamira mudare reparamende umu. Mati mataura navo here? Vari kuuyawo kumisangano yamuri kuita here?
Ari kutungamira kudare reparamende ndiClifford Sachwayo. VaTimba vakanyora tsamba kuparamendi ikatambigwa naSpeaker vaClifford Sachwayo Honorable vedu vakagadzwa semutungamiri with parliament, both lower and upper house, is the overall leader with parliament, including my parliamentary committee chairpersons, akadomwa pamwechete na vaClifford Sachwayo, vari kuku parliament vakagadzwa, vari mushishi kuita basa ravakatumwa nemusangano.
Asi vamudhenda vakapindura here tsamba makavatumirai?
Vamudhenda vanga vasina chikonzero chekupindura asi chekuexecuta zvakanga zvataurwa nemusangano zvinova zvinhu zvavakaita. Vakagadza vasachwayo vakagadza machairpersons emacommittees ndozvakatikoshera kuti tsamba yedu yakarecognizwa madeployees akagadzwa.
Mungati nhengo dzedare reparamende dzakawanda dziri kudivi renyu here kana kuti zviri kufamba sei apa?
Nhengo dzedare reparamende nemakansela ese nyika yese vakasarudzwa pasi pemusangano weTCC. Havagoni kuti vasiye musangano weTCC nechikonzero chekuti kana uchinge wasiya TPC, zvazvinoreva ndezvekuti unenge watosiya kwawakasarudzwa neticket reTPC kune kwakuitwa by election.
Ko muri kushanda sei navana chibaya na vasiziva vari kutenderera matunhu vachiti pane imwe iri kunzi Blue Movement.
Vari kutenderera maprovinsi vanhu vari kuita basa guru rakatikoshera muhondo yedu yeshanduko. Nyika inoyi Zimbabwe. Unozva kuti mukuru wedu akazorora pari zvino Advocate Nelson Chamisa. Saka panga pane reason yekuti pabudiwe panoitwa mainterfaces nevatsigiri vedu vachitsanangurirwa. Zvakaitika nezvikonzero zvakakonzera kuti vachamisa vange vachiresaina uyezve vachinzwa pfungwa dzevanhu vatsigiri vedu vachitaurana nevatungamiriri vari kutendera.
Kana muchiti vamafume vakaita zano ndega, pane matanho amuri kuronga kuvatorera here?
Kutaura kudai sewo tatotaura nemamedia houses muno muguta guru reHarare tichitaura kuti vamafume havasisiri nhengo yetripc nekuzvikonzero zvavaita vachitaura zvana NDC za2019 5 years ago zvoreva kuti havasisiri nhengo yetripc and vanhu vedu nhengo dzedu dzepati vatungamiri vepati mamps nemacouncillors etripc havafaniri kuonekwa vana vamafume.
Mutauriri wechimwe chikwata cheTripleC vaPromise Mukwananzi vari parunare muHarare. Taedzawo kubata vamafume asi vati vanga vari munzira kubva kuBulawayo, nekudaro vanga vasingakwanise kutaura parunare. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano inoti hurumende inofanira kusimbaradza zvirongwa zvekuvheneka vanhu utachiwana hwekorera, sezvo paine mukaha mukuru pakati pevanhu vari kuvhenekwa kana vafa nechirwere ichi nevari kufungidzirwa kuti vafa nacho. Kwemavhiki anotodarika matatu, uwandu hwevanhu vavhenekwa vakaonekwa kuti vafa nechirwere ichi huchiri pamakumi manomwe nemumwe kana kuti 71, asi vari kufungidzirwa kuti vakafa nechirwere ichi vasati vavhenekwa vanodarika mazana mana nemakumi matanhatu kana kuti 460. Mukuzeya nyaya iyi tabata chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Chandinoona dambudziko nderekuti tiri kuita yatinoti under reporting macases whether madeaths or whether vanhu vabatwa necholera. There should not be a big difference between my confirmed cases and suspected cases like that. That means that we are not testing enough or we are not reporting enough. Saka zviri kuitika ndezvekuti manumbers evanhu vaya vari kuuya nemanyoka nezvimwe zvakadaro arumodzi manyoka iwo vazhinji acho ari ekorera. Saka zvinoita kuti vanhu vafunge kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka munyika, and yet we have a big crisis on our hands, health crisis yekorera.
Zvinokonzerwa neizvi zvinoreva here kuti hurumende haina zvakakwana kana kuti vashandi vakakwana vanenge vachiita basa rekuongorora zvirwere zvakadai?
Ndingasinyatsokuziva kuti dambudziko riri papi, my brother. All we know is at the end of the day the number of vanhu vari kutestwa kana kuti vari kuongororwa kuti vane chirwere chekorera here, malaboratory tests anofanira kunge ari kuingiriza. And the fact yekuti manumbers aya they are still suspected, you know, couple of weeks later, means that hurumende haisi kuita enough, whether i shortage yemaworkers here, whether i shortage yematest kits here, or whether it's the reporting mechanism iri in place yokuti manumbers ari kunonoka kuupdatewa. So either case, we need these numbers to be reported real time and accurately. Saka kana vari kunida more equipment, ngavatsvage equipment yekuti vateste vanhu nokurumidza. Kana ari maworkers, the same thing. Ndokuti dambudziko rekorera rikurumidze kupera muZimbabwe.
Tiri kunzwawo veWHO vachinyora padandemutande reX yaimbonzi Twitter kuti nhomba iyi yekudonhedzera kana kuti oral vaccine inoshanda zvakanaka pasina matambudziko akawanda anozosangana nemunhu anenge ainwa kana kuti atingati maside effects. Ichokwadi here semazivira amunoitawo sachiremba?
Ichokwadi, my brother. Mavaccine mazhinji they are very safe and zvinosanganisira iyoyi nhomba yekorera kana dzimwewo nhomba dzakaita sana polio, dzemeta makumbo nezvimwe zvakadaro. Most of the time dzinenge dzaitwa marigorous testing because mavaccine aya mishonga iri kupuwa vana Saka vana vakapiwa mshonga isiri safe mune mato aaffecta upenyu hwavo hwese. So there is every effort made nemascientists nedzihurumende kana maorganization like vana WHO kuti mavaccine ange ari safe.
Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunare muNorth Carolina muno muAmerica.
Muchirongwa chedu che Live Talk nemuvhuro kukadzi 19 na 8 p.m. tichange tichikurukura nyaya dzekurima mbeu dzakaita semhunga, mapfunde nezviyo idzo dzinogona kupedza nzara mudzimba munguva ino yekushanduka kwemamiriro ekunze. Tichanzwa kubva kuna muzvinafundo tafadzwa naShema Baudi avo vanoshanda neUniversity of London kuBritain. Tichanzwawo pfungwa dzedzimwe nyanzvi munyaya dzekurima kusanganisirawo pfungwa dzevarimi. Sanganai neni Evans Zininga pa Live Talk nemuvhoro na 8 p.m. apo tichatarisa zvakadzama kurima kunopedza nzara muZimbabwe pamwe nekuvaka utano hwakanaka hwevanhu.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zveRussia zviri kune dzimwe nyika zvaungana munyika idzi zvichiratidzira nekurangarira mutungamiri webato rinopikisa munyika iyi vaAlexei Navalny avanonzi vakafa vari mujeri kuSiberia muRussia svondo rapera. VaNavalny vaizikanwa zvikuru nekushora uori hwavaiti hwaiitwa nehurumende yemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. Hurumende yeAmerica iri kushora zvikuru Rwanda nekutsigira kwainonzi iri kuita chikwata cheM23 chakapandukira hurumende yeDRC. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rati mhirizhonga yanyanyisa muDRC zvichikonzerwa nevapanduki vari kutsigirwa neRwanda ava. America yati veM23 ava vanofanira kubuda mudunhu reNorth Kivu. Iko zvino tochienda kuna Tabo Kancube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Tabo Kancube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro navayangason Matete avo vanotungamirira chirongwa cheproject Vote 263. Ngatinzwei vachitsanangura.
Patatika kubva mugore ra2020 vani patanga oganise inonzi project Vote 263 yaiva donzo rokurudzira vechidiki kuti vange vange vasapedza nezvematongerwo enyika muZimbabwe. Nemadzimai nevanhu vakaremara. So takasanda zvakanaka nevechidiki nemadzimai nevanhu vakaremara for 2020 up until 2023 my election achiedzeka. After that we had faced yatakaita tida kuongorora kuti tione kuti tiri kukonzera kuti vechidiki nemadzimai nevanhu vakaremara vasanyanyo patiseta nezvimatongerwo enyika chii muZimbabwe. Zvibvabuda chikonzero zvakawanda wanda. Chinhu chacho chaisangasana ndechekuti vakati ivo one information yakakwana. So nezuro takange tiwani kuti tinoncha yatinoti muchirungu a tool which is artificial intelligence to provide vechidiki ava nemadzimai nevanhu vakaremara information iri accurate ine zvekuita nekupatiseta mune zvematongerwo enyika.
Donzo rekulaunja artificial intelligence project iyi ranga riri rei?
Donzo nderekuti tinge tichivandudza kana kuti patinoti muchirungu enhance our democracy. So in Zimbabwe dambure democracy ndeyekuti zvandataurazva manyanya kuti mune zvipingamupini zvotarisa vamwe kuti vange vachiparticipata. So takaona sekuti zvakakosha kuti tinge tichibridge gap iroro.
Pakukura kwako zvanga zviri zvinhu zvawanga wakatarisira kuti uchange uchiita panguva ino kana kuti zvakazongoitikawo nekusangana nazvo neupenyu?
Inini ndakakura ndisitoriwo ne yatingati pachirimbi dzino kuti kana ndakurawo ndikaenda chikoro ndigokala kukwasa kuita dzita ndoita raifi yangu yekutransitizini but nenyaya yekuti semunhu akakurawo ana vabereki vaiita zvekurima zvainika kutiwa nemari yekuenda chikoro zvekuti takapedzisa tatokunoenda chikoro for a period so in that moment in trying to find myself but when I realized it I'm a problem andikusangana nawo hasi hangu ndega tine vanhu vakawanda vasanga nemaproblems nemaproblem akadai so ndo zvakazonota kuti ndinge ndichiwanisa ndichiita zvekunge activism
vamwe vechidiki vangava vakatarisana nedambudziko ravakasangana naro rekushaya mari yekuenda kuchikoro kana kuti amwewo matambudziko ari kuwanikwa muZimbabwe ndeapi mashoko aungada kuvapa ekurudzira
nyika yedu ndiyo yakaipa kushayiwa basa isinei chinhu asi kuti nyika yakaipa tichida kugadzirira nyika yedu tinovakurudzira vechidiki kuti aiwa ngavanze vachipatisipeita nezvematengero enyika nekuti that's the only way that tavanokwanisa kusolva maproblems avainawo
vamwe vari kuti solution yekupedza dambudziko iri kutiza munyika voenda kunoshanda mabasa akasiyana-siyana kune dzimwe nyika izvi imi munozvionawo sei
hongu asi kunenge kuchingo rako kungopostpona kugadzisa dambudziko nekuti tinoziva even kuti vanhu musha mukapinda dambudziko ndeekuti vanhu vagare pasi vese musoro pamwe vapedze dambudziko iroro zvekuti unogona kutiza kuenda kunext door but uchazongosvika panguva ichiratidza kumba kwako nekuti kumba kwako haungakutizi kwakusiya
kune vamwe vangada kuti vange vachiwana mashoko achibva paai democracy 2.0 iyi yamakatanga ndedzipi nhamba dzavanogona kutsvaka pawhatsapp
so nhamba dzidzi dzepawhatsapp 0719622044 ndoripita zvekare 719622044 vakapevha nhamba iyi pawhatsapp kana vari kunze kwenyika vanoita +53 vakaitirwa pawhatsapp vanongosinda meseji akanzi hai tingavapa ndinekuvaregete kana varegesa tinogara vatatake forward vogovatanga kuvanhu vanenge vachazvinzwa
nhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita navayangason matete avo vanotungamira chirongwa cheproject 4263 ndinokutendai kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya ini ndine Tavakanyuve ndiri muWashington DC
aiwa tinotenda zvikuru Taboka iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum
Yesu simba rangu simba rangu Yesu simba rangu
Maneru akanaka vatereri ini ndini Tanonoka Wande ndichiti tasangana zvakare muchirongwa chezvechitendero tisingapedzi nguva ngatinzwei mubvunzo unobva kuna Kenneth Nyamadza
makadi henyu pane zvezvitendero indetwa Kenneth Nyamadza ndiri kuSouth Africa ndiruda kumbobvunza ndiruda kubvunza ko kana munhu anenge afa aita zveaccident kana munhu afa baiwa nebanga nguva yake inenge yakwana here ndokumbirawo kupindurwa ipapo munhu anenge afa baiwa nebanga kana kuti aita zveaccident kana kuti munhu anenge amwa poison kana azvisungirira nguva yake inenge yakwana here ndoda kupindurwawo
Uyu mubvunzo wenyu Reverend Simango.
Manheru akanaka baba Hwande nevatereri vedu veStudio 7. Mubvunzo wekukwana kwenguva kuti kana munhu akafa abayiwa nebanga kana kuti achinge atsikwa nemota nguva yake inenge yakwana here?
Kukwana kudini? Chii chinonzi kukwana naye mufundisi Simango?
Chinonzi kukwana panguva yokufa kwemunhu kana kuti chinonzi kukwana kutaura kuparara kwenyama yomunhu achibva aenda kunyika yomweya ndochinonzi kukwana kwenguva hazvisi kureva kuti kufanira zviri kureva kukwana kwokuti nyama haichagoni kuenda mberi nekuti yaparadzwa yasakadzwa kana kuti yabayiwa nebanga saka vanhu vachiti nguva yake yanga yakwana kutaura kuguma kwekurarama panyika pano. Saka vachiti nguva yake yakwana kutaura kuti kuguma kwekurarama kwake ari munyama panyika pano.
Iro Bhaibheri rinoti pamusoro penyaya iyi, Reverend Simango.
Ngatimboverengai pana Muparidzi chapter 3 paverse 1 ne 2 inotiudza kuti chinhu chimwe nechimwe chine nguva yacho. Verse 2 yoti nguva yokuberekwa nenguva yokufa. Saka mafiro anoita munhu panyika pano akasiyana. Vamwe vanofa vari vana vadiki, vamwe vanofa vakura. Asi hapana munhu anofa zvichinzi uyu ngaachifa nokuti nguva yake yakwana. Nyange mutana chaiye, tinoona kuti tinomhanya-mhanya kundotsvaga madhokotera kana kuti mapiritso kumupa kana achirwara kuti aregere kuparara.
Saka panozonzi nguva yakwana zvinorevei chaizvo?
Chinozonzi zvino nguva yakwana kuratidza kuti mweya wabuda munyama. Ngatimboita somufananidzo kuna Genesis chapter 4 paverse 8. Tinoona Kaini achiuraya mununʼuna wake Abhero. Saka mubvunzo ndokuti nguva yanga yakwana here? Nguva yokuparara kwa Abhero yakakwana nokuti akaurawa. Saka nguva yake yanga yakwana nokuti muviri wanga usingachagoni kupfuurira mberi wanga waparadzwa. Asi zvanga zvisina kufanira. Hazvisi kureva kuti kana munhu akaparara zvakafanira. Zvinenge zvisina kufanira. Asi kuti nokuda kwokuti muviri hauchagoni kuenda mberi, munhu anobva anzi nguva yake yakwana. Nokuti kana munhu achinge afa, anobva munyika yenguva oenda munyika yekusingaperi kana kuti eternity. Nguva yokufa inosvika pavanhu vakaberekwa panyama, vanhu vepanyika pano, iwe neni. Saka maendere acho ndiwo akasiyana. Chakaipa chinoitika, asi une nhamo unowisa chakaipa. Kutaura kuti kutonga kwaMwari kunouya pane vanoita zvakashata. Asi rufu rwuri kuvanhu vese, vakuru navadiki. Sake tichizobudisa vara rokuti nguva yake yanga yakwana. Kutaura kuti nyama haichagoni kupfuurira mberi nokuda kwokuti iko kufa kwenyama nokuparara kwayo ndo mugumo wenguva yomunhu. Sakei muchinzwa vara rokuti nguva yake yanga yakwana.
Mukoma Kenneth, ndinoimba manzwisisa mhinduro yamapiwa. Tinotenda mufundisi David Simango. Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai maaudio emibvunzo yenyu kana zvamunoda kugovana nevamwe mune zvechitendero paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare. Svondo rinouya, apo Tanonoka achaenderera mberi achitarisa nyaya dzine chekuita nezvitendero. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vanozviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru mubato rinopikisa Resistance Coalition for Change, vasengezo Shabangu, vanoti vanotsigira kuti vawashme Ncube vatendai biti na amai Lynette Core vafanotungamira chikwata chavo parizvino vakamirira kutsvaga mumwe mutungamiri. Asi vamwe vari kuchikwata chiri kutungamirirwa parizvino nava Jameson Timber vanoti zviri kuitwa nechikwata chavachabangu mahumbwe. Hurumende yokurudzirwa kuvheneka vanhu vakawanda kuti vane chirwere chekolera here kana kuti kwete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soko isika tisenda baku VOA ndebele.